Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzeduza nasi china mbuzi tene 2016. Vagarive muarare voratidzira pa maofisi ekanzuru pa townhouse nasi vachiti havasi kufara ne huori wavanoti wafunya chisero mukanzuru ye Harare. Gurukota rezve kutakurwa kwezvinhu vajora mgumbo vanoti kushandiswa kwenjanji mukutakura zvinhu kunofanirwa kuve kwakaenzana nekushandiswa kunoita migwagwa. Vagari vemuchinoi vanoti upenyu huri kuramba uchioma munyika zvekuti vakawanda vavo vave kurarama nekutenga kana kutengesa upfu, mafuta kana usavi unokwana musi mumwe chete. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa zvakabuda musarudzo yemuAmerica kuti zvinorevei kumadzimai. Kana mshida kupinda mchirongwa ichi, kana wo kutumira mashoko kustudio 7, shandisa I WhatsApp pa namba zinoti +1 202 465 0318. Munoti bata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu VOA Shona nekujinya pakanzi like.